Vachipa umbo kukomiti ya paramende inoona nezvemugodhi nezvemhando dzemoto kuti kambani yavo Indratrack yakawana sei basa rekuvaka gwenya remagetsi reGwanda Solar Project. Vachibvayo vabvuma kuti pakutanga kambani yavo yakatadza kuwana basa iri uye rakapiwa kune imwe kambani yekuChina. Vati izvi zvaitika vakaenda kune vaiva gurukota rezvemhando dzemoto vadzikamai mavhaire vakandotsutsumwa kuti sei vainge vashaya basa iri ivo vari ivo vainge vauya nepfungwa yekuvaka gwenya iri. Vachiwo vakanyorera kumunyori wedare makurukota Chief Secretary to the President and Cabinet pamwe nasachigaro Westate Procurement Board vachichema-chema nenyaya yavo yekushaya basa iri. Vati izvi zvakazoita kuti Westate Procurement Board vape kambani yavo pamwe nedzimwe mbiri basa rekuvaka magwenya emagetsi kunzvimbo nhatu munyika uye ivo vakapiwa basa rekugwanda. Vati mushure maizvozvo vakatanga kuita basa rekutanga kana kuti feasibility study asi kambani yemagetsi yeZimbabwe Power Company yakaramba kuvabhadhara mamiriyoni maviri emadhora avaida sezvo vaive vasina magwaro ekubhanga airatidza kuti vaivewo nemari mubhanga mavo. Pavabvunzwa nemumiriri wekwekwe Central vamasango matambanadzo kuti sei vaida kubhadharwa asi vasina kutevedza mutemo vachibvayo vati mari yaidiwa yainge yakawandisa.
Bengara ndimambi naye endi mari yaidiwa yanga yakawanda zvakadii andika ndotida kuona kuti chakaita kuti muti muzi drive kuti mufaite sokufaita yesi yaifaita bhozi makahwina chinhu chaifanira kuendeswa nemutemo asi gavhumendi yakaita yakatora nguva yekukupai weva makapuwa weva yekupuwa pasina garanti andika mutemo wedu weindigenization iripo here weva iyo yekumasmall kumayoung indigenous like you.
Vachibvayo vati mushure mekutadza kubhadharwa neZPC vakabva vadzokera zvakare kune vange vave gurukota rezvemhando dzemoto vasame undenge kunochema-chema zvakare izvo zvakazoita kuti ZPC ivabhadhare mari inosvika mamiriyoni maviri nechuru zana chemadhora kana kuti $2.1 million.
Garanti handina kuti ndanga ndisingakwanisi kuriwana asi raida mari yakawanda raida 350,000. Indikachienda naminisita ndichiti inini mulocal ndaakubvisa 350 pamari yandapuwa i2.1 million ndichafanira kubhadharawo vanhu vaita feasibility imaa kuti ini ndibhadhare guarantee 350,000 zvino ndinozosarawo nechii kana ndazobhadhara vanhu vefeasibility.
Muumiriri weGlenview North vafani munengami vati semaonero avo maitiro avachibvayo anoratidza kuti vaiita zvinhu zvisingatevedzi gwara uye vanenge vaiita zveuori.
Mabasa enyu amakaita naminista kuenda kunokumbira kuti mupuwe mari imimi sabusinessmen kana kuti semugaro womuno munyika muZimbabwe mabasa akanga ari pamusoro pezvakanaka here kana kuti pakatoita chiukumu humwe? Mabasa amungati imimi kuenda kunokumbira kwamakaita minista ibasa kana kuti unhu hunoratidza unhu here?
Asi vachibvayo vati semunhu anoita zvemabhizimisi vanorwisa kudzamara vawana zvavanoda uye ndosaka vachibudirira.
Kwandiri hapana chandakatadza, indiri businessman ende kana zvinhu zvangu zvaramba ndinorwa ndinoenda kunorwa ndinoramba ndichi I am persistent. I mean, I guess that's the reason why ndichizenge ndichizobudirira kupera kwazvo. Saka ndakaenda ndichinorwa kuti vari kurambirei indava pa feasibility. Imi ndimi shareholder minister, you represent the interests of the government. Vanhu vari kuramba asi ndakava pa feasibility. Feasibility vaiona hongu vari kufara nayo zvikanzi okay. Saka rega ndichaconsulta ndizoti ndinozvifambisa sei kune vakuru vangu. Panga pasina chokomo mumwe chaidiwa.
Vachibvayo vati vakazobhadharwa mamiriyoni maviri emadhora efeasibility study pamwe neimwe mamiriyoni matatu emadhora ekuita chikamu chekutanga chebasa. Vati kambani yavo yakabva yatanga basa kugwanda asi yakazomira mushure mokunge ZPC yaregedza kubhadhara imwe mari yaidiwa mushure mokunge zvabuda mapepanhau kuti kambani yavo yainge yabhadharwa mari pasina kutevedzwa mutemo. Vati izvi zvakabva zvaita sekuti kambani yavo yaiita zveuori asi vakati zvese zvavaiita zvaive pamutemo. Vachibvayo vabvunzwawo kuti sei vaiwana mabasa ivo vakambosungwa asi vati pamutemo weProcurement Act hapabvunzwe kana munhu akambosungwa. Pavabvunzwa kuti vange vasina ukama nemudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe uye kuti havasi mumwe akave nechekuita kuti vapiwe basa neZPC vachibvayo vatiwo havana ukama naamai Mugabe kana kuti navamugabe uye vaviri ava havana chekuita nekuwana kwavo basa kuZPC asi vada vati vachibvayo vaiburisa mifananidzo vaina vamugabe amai Mugabe nevana vavo. Sachigaro wekomiti vatemba muliswa vaudza vachibvayo kuti vachadeedza munyori wedare makurukota Dr. Meshack Slander vakuru veState Procurement Board pamwe nevekubazi rezvemhando dzemoto kuti vazotsanangura kuti Intratrack yakawana basa sei uye yaibhadharwa mari sei iyo yainge isingakodzeri kuwana basa iri kana kubhadharwa. Vati chinangwa chavo ndechekuona kuti mari dzeruzhinji dzinoshandiswa zvinobatsira nyika kwete kuita zveuori. Zvichakadaro, gweta rinomirira vamwe vari mukambani yeIntratrack vaBruce Tokwe vaudza komiti kuti vachivayo vangove mushandi wekambani iyi sezvo vakatengesa chikamu chavo mukambani iyi muna 2014. Vachivayo vanonzi vakatadza kuita basa kunyange vainge vapiwa mamiriyoni emadhora zvakapa kuti Zimbabwe Power Company itore basa iri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.